Baba wangu achirwara for quite a long period. Since around 2012, akanga ari kungoita on and off, in and out of hospital. But eventually, akanga angoita succumb to illness ongoing now.
Saka vanga vari kupi hapa? Vanga vari kumba, vanga vari muchipatara?
Hapa zvaitika vanga vari kumba.
Vanhu vakaungana papi pari zvino?
Vari ku Greendale, kumba kwa baba. 29 Saint Malo, mu Greendale masasa.
Mungatudze kuti vamatombo vasiya vana vangani?
32, inini ne sister yangu.
Ko mai?
Pa mai wakashaika. Not 2016.
Munga tsanangure vamatombo semunhu akaita sei? Isu taivaziya semunhu airwira kodzero dzevashandi kwenguva yakareba. Asi sababa vanga vari munhu akaita sei muupenyu wenyu?
You know, I couldn't expect a better father than my father. Vanga vari baba, hapana mawedzi andingataura kudescribe, because he did everything chawaikwanisa kuita, everything chataida, you know, as kids. And apana mawezi angakwanisa ku describe baba, because he was overwhelmingly a father to us.
Pane urongwa hwekuradzikwa here kana kuti vanhu vachiri kutotanga kusvika?
Da, vanhu vachiri kutanga kusvika pasati pane urongwa.